good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 14th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role women played in the Liberation War and continue to play in the fight for democracy 36 years after independence. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai.
And we are also on the internet. We are on the web as Kona Ebule Njini. Go www.voazimbabwe.com. Lobanjalo www.voaindebele.com. Lobanjalo www.voashona.com.
Madzimai maviraya. Madzimai maviraya tira kidza kutayo. Andi varume woga vanogona. Nesu madzimai tinogona. Saka nekuvarume, they are examples. Examples of love, of charity, of being outgoing, givenness to the causes of others. We thank these two women for the exemplary lives that they lived. And we say to other women, and especially to the young girls, there are the two examples. Choose. If you want to be a Mwashita, follow. But your fight must now be a fight in order to assist government in transforming our economy, in improving the lives of the people.
A few individuals ndo vari kudya vachiguta ndo vari kufara and izvi vari kuita at the expense of my comrades. Tine my comrades akasara kuna na Chimoyo kuyakuya nekuna na Zambia and hapana neshungu nazvo. Ende kuti chimwe chinhu chinonyanya kundirwadzisisa Sterling ndechekuti vanhu ivavo vakasara vakanga vasingadi munhu wese aifungidzira kuti izvo inoenda tichaenda tese kuZimbabwe. Inini maonero angu andinoita ndeyekuti izvo chii, madzimai, we have a long way to go. And asi zvaapa kwatiri isusu vanhu vechidzimai kuti tikwanise kuti tibatane tifaite zvinhu zvatiri kuda munhingikini munyika munomu zvakafanana naizvozvo kuti tione maMP echikadzi akati wandei. Tivewo nemadzimai anohedha kana maorganizations kana makambani akati wandei. Nekuti tinoziva kuti variko vakadzi vari capable vanokwanisa kuita zvinokwanisa kuitwa nevarume. Of course munhu wemukadzi une dambudziko rekuti you have to work in extra mile than munhu wemurume. Saka ini ndozvinhu zvandinoona kuti vadiwe vakadzi anga kungave kupi kana kupi ngatibata.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role women played in the Liberation War and continue to play in the fight for democracy 36 years after independence. What are your views on the issue? We'd like to hear from you. our listeners, PJ.
Mm-hmm. Some former Women Liberation War veterans say they are disillusioned at the treatment they are receiving from the government after laying their lives on the line alongside their male counterparts, who allegedly are receiving more recognition, Mavi, and better treatment. Former freedom fighter Daphne Kanoti says despite furthering her education after war and attaining a degree, she has not been able to secure a top decision-making position and feels men are better connected within the political party and have been given better opportunities than women.
Yes, PJ, I actually spoke to Mrs. Kanoti earlier on, and she really alluded to that fact, and she said she's very disillusioned. She also feels, you know, the government is not honoring some of the women who fell and never made it back to Zimbabwe. But yesterday, we saw thousands of Zimbabweans gathered at the National Heroes Acre to bid farewell to two heroines. That is Mrs. Victoria Chitepo and Vivian Mwashita Muchicho, who were buried at the Heroes Acre. This became the first time in Zimbabwe's history that two nationalists were buried at the National Shrine on the same day, PJ.
Yes, and officiating at the burial of the two heroines, President Robert Mugabe told mourners that Zimbabweans should emulate the bravery and courage that was shown by the two during and after the country's liberation war.
Yes, PJ, and we were lucky enough to actually hear President Robert Mugabe said at the Heroes Acre. But just going back to the role that Mrs. Chitepo played at independence, Victoria Chitepo was the widow of veteran nationalist Herbert Chitepo, and she was appointed Deputy Minister of Education, a position she held until 1982. From 1982 to 1990, Mrs. Chitepo was the Minister of Natural Resources and Tourism. She was later appointed the Minister of Information and later Local Government. From 1980 to 1985, she was a legislator and represented Mutasa and Buhera West constituencies. She is, PJ, survived by four children, eight grandchildren, and two great-great-children. So she lived a very illustrious life, PJ.
And imagine, Marv, that Victoria Chitepo is originally from South Africa.
Mm-hmm.
She was born in South Africa, but she became a citizen of Zimbabwe due to her marriage to Herbert Chitepo. And Vivian Mwashita also fought in the country's liberation struggle in the 1980s, worked as ZANU-PF headquarters before she was attested into the CIO, where she served until 1995. In the same year, she was elected legislator for Harare South constituency before becoming a senator in an election which was also controversial because she was running against Margaret Dongo.
Mm-hmm.
She is survived by her husband, Peter Muchicho, three children and six grandchildren.
And PJ, President Mugabe's acknowledgement of the role the two heroines played have been welcomed by most women, but others caution and, you know, throw caution to the wind, and they're saying this should be done along party lines, but everybody, all women, whatever your party, they should also, if they play a significant role, be buried at the National Heroes Acre.
Yes, as I was talking to you before we started the program, there are some heroines that are well known in the Zapu circles. Tenjiwe Lesabe, for instance, just because she had gone to Zapu, the newly formed Zapu by Dumiso Dabengwa, when she died, she didn't get the hero status, but she really deserves that.
Yes, PJ, and we look at what is happening in the ruling party itself, ZANU-PF.
Mm-hmm.
We see they fired a lot of women, amongst them the former vice president,
Joyce Mujuru.
We wonder what will happen to her. But, you know, the opposition MDCT today staged a protest against the state of the economy and other issues, with women being said to have played a significant role in the march. So women, PJ, are continuing as we speak today to be a force to reckon with. So that's what we'll be discussing tonight on the Women's Roundtable. We want to hear from you, our listeners, what you think of what is going on.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihluza izandlupe izangkathaze siphana amacebo ngendaba zabomama, indaba zabesifazane. Ikanti okwalamhlanje njengoba ilanga lokunanza uzibuse weZimbabwe selisondele elikamhla ka 18 Mabasa ngomvulo olandelayo. Sithe sigqile kakhulu ekukhangeleni ukuthi abesifazane bona badlala ndima bani ekulweleni ilizwe ukuze likhululeke. Njalo badlala ndima bani lamhlanje ilizwe selikhululekile. Ilizwe selibhekane lenhlupho eziningi zobuyanga. Lamhlanje sikhuluma nje kube lokutshengisela okukhokhelwe ngabebandla le-MDCT lapho kade betshengisela bekhonona ngehlupho eziningi ezibhekane labo mama, ezibhekane lemuli zonke eZimbabwe ezobuyanga, ukunyamalala kwe-$15 billion eyavela ekuthengisweni kwamatshe aligugu amadayimana. Lezinye inhlupho ezithile ubikwa abantu abaningi ngempela bayibuyile bezotshengisela.
Aiwa, PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa zvakaitwa kana mabasa akaitwa nemadzimai pangave pari pahondo yerusununguko. Uyezve nezvichiri kuitwa nemadzimai, tinoona nasi pane madzimai MDCT vanga vachifora ivo vachiti havasi kufara nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Kunyangwe zvavo PJ vanga vakabatana nevarume mukuratidzira kwaitwa nasi, asi tanzwa kuti panga pane chitsama chemadzimai vanga vari pakufora uku. Ndichanyanyotaura zvakawanda nekuti titori nemunyarikani wedu wekutanga, uyezve nhare dziri kunetsa dzekuZimbabwe. Saka tochingamidzai Comrade Daphne Kanoti pano pachirongwa chedu.
Ndinokuchingamidzai vateereri nemi muri kudraivha chirongwa ichi.
Ehe. Amai Kanoti, okay. Imi muri mumwe wevarwi verusununguko. Mungati zvamakarwira muri kuzviwana here semadzimai? Uyezve tichitarisa nekunzwa zvakataurwa naPresident Robert Mugabe neZuro pavaiviga amai Chitepo naamai Vivian Washita.
Kutaura chokwadi tatenda necontribution yakaitwa nemadzimai tiri kuhondo. Zvinhu zvinorwadza iko zvinezvi kuti ndizvo here zvatakaendera kuhondo. Nekuti patanga tiri kuhondo takarwa side by side nevarume. Kuuya kuno kufrandi madzimai avachirwa fanika zvakaita iwo Comrade Vivian Mashita, munhu akatrena akatanga atrenwa uno akazotrena macomrades akazouya kuno kufrandi achirwa. Uyezve tikada kungoti izvo titarisa kuti izvo madzimai akanga achingoita, nekuti iko zvinezvi panotorwa nyaya yekuti madzimai ekuhondo makomuredzi echidzimai aingoita basa rekungozvara nekungodanana nevarume as if hapana zvimwe zvinhu zvakaitwa nemadzimai. Izvo zvandiri kutaura kuti madzimai akarwa, akauya kuno kufrandi akarwa, vamwe vakanga vachidzidzisa, vamwe vakange vachibika ihondo iyoyo kutorwa ikoko, kunge munhu uchibika nekudzidzisa nekuita zvese zvakasiyana siyana. Zvakafanana naComrade Faichung. Comrade Faichung munhu akacontributa a lot tiri kuhondo. Munhu akati nguva dziya dzedetant munhu akakwanisa kuti ati macomrades anga ari kuZambia achikwanisa kunge achivabvisa vachiuya kuMozambique. Ibasa hombe chairo chairo rakaitwa naComrade Faichung. Saka havasi Comrade Faichung chete vakaita basa iroro, asi kune macomrades akawanda echidzimai vakaita mabasa anoshamisa chaizvo. Zvakafanana nevana anacomrade Shiba tavarwisa zvekuti zvinhu zvakandibata-bata chaizvo kuti havana kukwaniswa kuti vaitwe national heroine nguva yavakafa. Vakazonzi pava paya paya. Saka zvinoreva kuti izvo varume chete here ndo vanga vachiita basa, nekuti munhu wemurume. Saka touya kuno tadzoka kuno kuZimbabwe kwacho. Tikada kutarisa kuti madzimai mangani akaiswawo mapositions of authority vari madzimai ema excombatants. Unoona kuti vari vashoma yeti varume ndo vakawanda. Asi ukatarisa kuti zvainzi mutiri muhondo iwe neni tine basa, asi ukazvitarisa iko zvinezvi uyezve patakatora independence, asi izvo zviri kuitika. Kungo uri mudzimai kuti unzi waane chinzvimbo chake uri excombatant, unonge watokwanisa kunge uchito uchitoka zvakatonyanyisisa kuti kurwa kwashana ndiko kunge uchitozikanwa zvandakangotaura last time kuti izvo kana usina nokuziva semunhu let alone uri mukadzi hapana hapana chako nekuti hapana anokuziva kungave zvandakataura kuti unofanirwa kunge uri une connection by blood or marriage saka kana pasina zvese izvozvo usina waunoziva hapana uchangogara wakadaro
ehe mombobata makadaro mai kanoti PJ tinenge tine munyarikani wedu mumwe honorable Ndlovu asi tisandaenda ikoko ndongoti muchidambu zvanga zviri kutaurwa nacomrade Daphne Kanoti she is saying that you know women's struggle are continuing because she's an ex-combatant herself
yes.
but she feels that after having fought 36 years down the line she's still facing the same struggles of not being able to be getting a top decision making position as a woman you have to know somebody you know there's a lot of nepotism and there's a lot of connection you have to have a connection
have to have a
even
connection.
If you're a comrade so please hang on the line you go ahead PJ
yeah kosikazi kanoti lapho bekhuluma ngomunye wabalwa impi yenkululeko obe uthi yena lanxa baya esikolo mina embenguthola ikakhulu kwabanye embengikhuluma labo osisi bethu abanye labo engadlala labo abaya empini bona kade besithi labo abangayanga esikolo ngemva kwempi yiba ababhekane lodubo kakhulu kodwa ke nyamangala unkosikazi Kanoti esithi yena waya esikolo kodwa ke ukuthi athola isikhundla saphezulu kuyamalela ngaphandle kokuba wazi omunye oyabe sesikhundleni saphezulu ongakunika lowo msebenzi kodwa kungasenani silo honorable noMathemba Ndlovu siyakwamukela kuhlelo
angiyabonga mama
ye uyibona njani inhlonipho ephiwa abesifazane loba uqhakathekiswa ikakhulu labo abaya ukulwa impi yenkululeko kumbe abancedisayo la manje lokho besilo
yazi inhlonipho yakhona mama angiyiboni kahle iphansi
ye
nxa ngikhangela sokungani kumbe kuthiwa umvuzo wabo ukuthi nxa wayalwa impi kumele uye ngcwatshwa e-Heroes Acre sungani kufana lokuthi sikhulekele ukuyezulwini ikanti abantu kumele bephiwe imvuzo yabo besaphila
yeah.
ngoba kasiceli omama laba balwa even lakathese ungakhangela omama lokhu esisalwa but nxa sesifika lapho ekunikweni imvuzo yikho sesikhangelwa khona ukuthi singabomama
asisanikwa amathuba eneleyo afana nalabo ba
amathuba ethu kasalingani asesehliswa lanxa usebenzile okubonakalayo ukuthi umama usebenzile kodwa kuzakhangela izizathu ukuthi hayi ngumuntu ongumama
la kumabandleni wona lawo eselikiwo kathesi angasiwo lawo abalwa inkululeko liyawanikwa na
siyazama siyaphusha silethemba lokuthi masi siyafika ekuphutheni ngale hayi amathuba ethu sabe sesiwatholile alinganayo ngoba kungabanzima sizazithathela sibili
lizangena emgwaqweni lani njengabomama
sizangena emgwaqweni njenganamhla singenile emgwaqweni 3/4 bekungomama
ye libonile
ukuthi omama okunye lathi sasincindezelwa ngamasiko khona kwani ukuthi umuntu wesifazana umhlobo wakithi kawuvumi le Bible lithi umama kabe ngaphansi kukababa sebethathe advantage bemixa izinto zona lezo
PJ if I may come in there honorable Ndlovu you were in Harare today at the MDCT march as women how do you mobilize other women you know to attend this march and we see you're coming from Matabeleland South how easy or challenging was it for you to mobilize other women
No, I took advantage because I was in parliament.
Okay, but if you're on the ground, how easy is it to mobilize other women to come for such a protest?
It's not easy to mobilize because we need money, we need some more resources to transport other women to come to the march, but because women I don't know what to say, but because women they have that passion to move forward.
Mm-hmm.
They use their own resources to come mm-hmm. to the mass.
Aiwa, thank you so much. We also have our other guest, PJ, Miss Linda Masarira. Welcome to the program, Mrs. Linda.
Thank you very much. How are you this evening?
Aiwa, tiriwadi. Tina, Mrs. Daphne Kanoti, Murwi, weru sununguko haripa nerimwe, panemwe line panapa. Uye jena honorable, no matemba ndlovu, wekumatebelele in south. Saka toku chinga mizai, Mzware Masarira. Imi muri mumwe aenda ku musangano wanasu, uyu mchiti mamaka mirira, mamu masangano, emadzimai. Makatarisa nyaya dzezvematongerwo enyika, madzimai ari kupiwa here mukana wokuti vawanike vachipinda mune nyaya dzematongerwo enyika, uye zvezvii zvamaona nhasi?
Zvandaongorora zvangu zuva ranhasi ndezvekuti madzimai vasvika panguva yekuda kuzvisunungura mukubva muunhapwa. Nekuti kubuda kwavaita kwaratidzira kuti fiye kana kutya kuye kwanga muri mavari vakusendeka, vakatarira matambudziko avari kutarisana nawo kuti tinosvika rini takanyarara. Tichienda zvakare kune mubvunzo wamatanga kuvhunza kuti vakadzi vari kuiswa papi pane zvematongerwo enyika, ndinoona madzimai varivo vanodhonzerana pasi nekudzorerana shure
sei muchidaro
kusumidza varume kumberi.
Aiwa, mombobata makadaro.
Ndambudziko ratinaro muno muZimbabwe.
Mombobata makadaro, PJ, tidzokere kuna Mai Daphne Kanoti. Manzwa zviri kutaurwa naSisi Linda Masarira. Munoti makatarisawo imi semadzimai vakarwa pahondo yerusununguko. Zvinhu zvamuri kutarisana nazvo kuti imi pachezvenyu sevarwi verusununguko madzimai munowanikwa muchidhonzeranawo pasi, zvakamira sei panyaya iyoyo? Mai Kanoti, indoitwa Marvelous. Tatenda ndiye akufonerai.
Sorry.
Asi zvakanaka hazvo.
Anyway, zvakafanana. Okay, Marvelous, inini ndinoti izvo kutaura chokwadi zvapedzisira kutaura naLinda kuti vakadzi tine dambudziko ratinaro. Kubva kwatiri yesu female ex-combatants tozoti kuvanhu in general, madzimai in general, tine dambudziko rekungoti mukadzi kana wangosvika pamusoro iwe hauchada kuti vamwe vakadzi vauye padhuze newe. Unongofila kuti izvochi kuda anhinge akauya padhuze neni unenge wakutofila threatened. Yeti isusu kwatarisa madzimai tisu wacho takawanda, because percentage yakawanda ndedu ngini vakadzi. Ende tisu wachona tinobuda tichienda tinovhota. Ende tinoenda tinovhota, tinovhotera ngi vamwe varume kwete kuvhotera madzimai. Tinongofila kuti izvo kuda murume ndiye anozvigona. Yeti aiwa, iko zvine izvi vakadzi takungoita mabasa akangofanana. Tine mainjiniya echikadzi, tine madoctors echikadzi. In fact, the list is endless. Saka ndinotoona kuti isusu vakadzi pache zvedu tinofanirwa kuzviita emancipate, nekuti tinotori nedambudziko hombe rekuti handitombozivi kuti tinosvika kupi. Unoona vakadzi vekunana West Africa vanhu vaya vanobatsirana vanoda kuti vamwe vakadzi vange vari pamusoro fanika zvinoita vamwe. Ndofanga ndakapa futi example yekuti kunana Rwanda ukatarisa kuparliament vakadzi vakawanda i-80%, varume i-20%. Saka isusu sevakadzi vemuZimbabwe tinozvitadza nei kuti tiite saizvozvo, tiite emuletiwo zvinoitwa nedzimwe nyika, nekuti ruzivo rwachona tinenge tinarwo. Asi kungoti zviyazva zvekuti hausikungoda kuti mumwe mukadzi ange ari padhuze newe zvichikonzerwa nechii, igodo chete. Saka isusu vakadzi pache zvedu tisu tinofanira kutanga kuzvisunungura tata, nekuti kungoramba tichingoti izvo varume they take advantage of kusabatana kwedu kwatakaita. Ende ndivo futi vanoenda vachinobvongonyodza isusu madzimai kuti ningiuya haiti dai maita kuti ningapindi. Yeti ukada kuti utarise corruption yachona iri kutangwa nevarume. Varume they are the most corrupt people. Ndikati kana kwese kwavanzwa kunonzi kune corruption varume. Ende ukazoona mukadzi achinzi arimo kunenge kutori nemurume. Saka isusu vakadzi ngative tinobatana kuti tikwanise kuti tiite zvinhu zvinofamba. Ende kungotaura chete hazvine zvazvinobatsira, because we just talk and talk pasina chi kuti mapolicies achona tinenge tisa in place. Zvinhu zvese zviri muconstitution kuti kuva negender parity, kuva nekuti madzimai ave mpositions of nikini authority and whatever, but zvese izvozvo hazvisi kuitwa put into practice.
Ndombokubatai muromo ipapo. Tine muteereri wedu Mbuya Chinjai vari kwaChivi. Tinokuchingamidzai Mbuya Chinjai pano pachirongwa chedu. Gogo Chinjai, tipewo pfungwa dzenyu. Muri kunzwa nhasi tiri kukurukura nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munoona sei zviri kuitika kuti madzimai ari kupiwa ruremekedzo here, uyezve kwakamira sei ikoko kwaChivi panyaya iyoyi?
Tinaka tinombowana zvigaro zvose zvakakura zvongopuwa vanhurume.
Saka poitwa sei apa, Mbuya Chinjai?
Isu tinongoona sekuti tokumirira hurumende yechadhi youya, nokuti hurumende yedu ine udhaniriri.
Matinakidza chiwa Mbuya Chinjai. Mombotitsanangura kuti saka ikoko pane zvamunoita here? Imi tiri kuona muri gogo, pane zvimwe zvigaro zvamunazvo here, kana kuti pane zvamunoita here kuti muedze kuedza kudzidzisa mamwe madzimai echidiki panyaya dzematongerwo enyika izvozvo?
Nechigaro ndiri mai vakuru vomusangano. Saka ndokuudzira mamai kuti asvike musangano wenuwewembc kuti tikunde zvose kuti nyika inake. Zvatinokunda tirambe takashinga tichazopera sue. Saka itanga 1999 nanhasi tirimo.
Aiwa, pakanaka Mbuya Chinjai. Tinokutendai nemafungiro enyu amatipa nhasi. Muve nezuva rakanaka. Muve nezuva rakanaka. PJ
woti mbuyele kuhonorable Nomathemba. Uyaizwa esegudwini indaba yokuti sokusele imizuzu emibili nje kuphela. Nxa isikhathi sangkhona singafika nizakuquma endleleni ukuthi siqhubekele phambili esigabeni esilandelayo. Kodwa-ke udaba olusegudwini lapha ngolokuthi thina abesifazane yithi esizincindezelayo. Uthini wena ngaloku?
Ngiyakuvuma kwesinye isikhathi ngingakuvumi.
Uyabona
abantu labesibanika umlando sisithi basukuma kumbe bayivotela obaba kumbe bangasapota abanye omama. Abantu bakithi especially eZimbabwe ngabakafundiswa behleli bekwazi nje ukuthi umuntu okumele simvotele ngubaba oletha ebomvu noma bengamazi ibizo lakhe. Omama nje sijayele ukuthi hayi omama ngabe kuthanyela emakhaya. Okwesithu mina umama nxa semphakanyisiwe sengicabanga ukuthi yimi ngedwa umama okumele ahlale phezulu. Ngikhohlwa ukuthi mphakamise labo mama abaphansi labo bebona ukuthi ukuba lo mama esihlaleni kusisiza ngalokhu. So mbona ngani kufunakala imfundiso sibili kubomama, but hayi kodwa eZimbabwe sesifundisiwe. Ngabona ngemva kweminyaka emihlanu ethize hayi
PJ, maybe before we round off our first segment, I would just like to say, share what Mbuya Chinjai was saying. She's saying she's waiting for the next government because she feels in this era, women are not being given any room
opportunities
to take up any good opportunities. So on that note, we want to thank our guests and our valid listeners. Please do not hang up. And for our radio listeners, we are now streaming live. Please go and listen to us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned, Zimbabwe.
Silivalelisa ke linake abalaleli bethu abaku radio, kodwa ke siyaqhubeka ngohlelo okunye imizuzu engamashumi amathathu elandelayo ebulenjini ku voandebele.com loba voashona.com.